Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro usiku vaSibeth Musengi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zeki inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekunyoresa kuvhota. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba pamwe nemotokari nezuro manheru vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovavhundutsa kuti vasiyane nenyaya yavakakwidza kumatare edzimhosva yekupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri webato reZANU-PF uko vanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakakanda mabhambu anofungidzirwa kuti akagadzirwa nepeturu mumotokari pamwe nemumba mavamusengezi muHarare izvo zvakaparadza midziyo yavanoti inokosha kuzviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. Vamusengezi vanoti mapurisa akakwanisa kusvika pamba pavo mushure mechiitiko ichi uye nhasi aswera aripo achiita zvakasiyana-siyana zvekuedza kuferefeta kuona kuti chii chakakonzera chiitiko ichi. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati vanga vasati vapirwa nezvazvo vachiti nekuda kwekuti kupera kwesvondo izvi zvinogona kunonoka. Ngatinzwei hurukuro yataita navamusengi vachitsanangura zvakaitika.
Vakauya vanhu vachangopedza kudya kuma round 7 ndobva ndanzwa alamu yepanze ichirira kureva kuti pane munhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopandakaona paine varume 4 vachinge vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zviye zvinenge zvitaunge zvakaboorwa pamaziso tu vacho ndovanga vane pfuti tu vacho akanga ane dombo chana chidhinha chaakasvika achimhanya kunotema mota achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo ndobva rapwanyika hwindo riye ndobva vakanda futi zvinoputika ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti is this really happening. Then ndopa ndakazovhara keteni riyaiya ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo chakarovera pahwindo ndobva chatonhera pasi handina kuona kuti chii. Ndopa ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndopa akashedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona muroom umeema ane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto muroom iyaya yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei asi vanhu vemucommunity neabout ndo vakazomhanya vakuuya vachizovhura rimwe dhore imwe entrance nekuti ndakange ndava kutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vachitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongo vachideme. Then imwe room yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe room.
Saka munofunga kuti ndiani nevangadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai ndiri kutongofungidzira vanhu vana Munangagwa because ndo vanhu vakanga vachidharasa kubva gore rapera pachikuti tira kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya saka dzinenge dziri nyaya dzekuti ndikufunga kuti vanenge vaida kuedza kuramba vachisvitsira sezvaakabva kugara achiita nekuti masvondo apfuura aya vaimbova vachipaka mota dzisina manumber plate ipapo pambapo ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina maplate dziri kuuya pambapo
saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri
zvazvinoita ndezvekuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya hauna defense saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactic saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindityisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah saka nyaya yandakatotanga iyi itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits enyaya eresolve to violence and intimidation saka inini haiinoti caused by izvozvo zvichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika
asi hamusi kuona here kuti muri kuwisa mhuri yenyu munjodzi vamusengezi
ndizvozvo im actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisa kunge ndichitaura ipapo asi iam taking those measures dzokuti vange vari safe inini i will be very much around to continue with the struggle yacho asi mhuri chero yaenda panenge pari safe
vanga vari nhengo yezanu pf yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro manheru muharare vasibeth musengezi vari parunhare muharare makare nestudio 7 Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti svondo rino ichange ichizivisa veruzhinji payasvika neurongwa hwayo hwekugura kana kuganhura matunhu inganzi delimitation muchirungu. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanotiwo vakakwanisa kunge vachibhadhara vashandi vehurumende vose vakapinzwa basa neZEC muna chikumi vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuvhota. Tabata vamangwana takatanga nekuvabvunza mashoko ekuti ZEC yatadza kubhadhara vashandi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe Electoral Commission inozivisa veruzhinji kuti vose vakabata basa panguva yevota inspection mari dzavo dzakabhadharwa mavhiki apfuura. Kana vanga vari pavanenge vasati vanofanira kutaura nevakuru vakashanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana angava madistrict kana maprovhinsi kuti zvigadzike. Tinotarisa kurama tichiita zvakanaka nevose vanouya kusekondi wa kuzimbabwe Electoral Commission kuri vanobva kumapublic service commission, vanobva kumatertiary institutions, vanobva kumalocal authority, vanhu ivose vavo vanotendekwa kuti Zimbabwe Electoral Commission ishande navo munguva isarudzo. Zvekare tinotenda nokuti vazhinji tinoona patinodana pamaprogramu aya anotowanirwa ise commission kuti aiwa ngatipanane mukana kuti umwe nomwe ange achikwanisa kuita basa rake.
Ko nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana delimitation mungazivisa veruzhinji kuti yasvika papi vamangwana?
Chirongwa chedelimitation tinoziva ruzhinji kuti muvhiki yadarika takanga tichi dzidzisa vanhu vedu vetechnical change tichizivisawo ruzhinji muvhiki ino matanho achange achiitika kunzvimbo dzakasiyana siyana maererano nemiganhu zvinoazo kuti vanhu vanga vagadzire kuti pane maconsultations achasvika kunzvimbo dzavo vachionesana nenyanzvi dzedu dziri technical uye zvekare nemufisedi eZimbabwe Electoral Commission kuona kuti mugani yedu ichange yamira sei kuti vanhu vakwanise kuisawo miono yavo nemifungo yavo nokuda kwokuti basa rode komishini nekuti tinzwe zvinofungwa nevanhu panyaya dzemugano idzi dzatirikuita.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare neStudio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mapfumo anoti haasi kuzoenda kuZimbabwe kunoradzika munin'ina wake Lancelot nekuti anotyira upenyu hwake sezvo achityira kusungwa kana kuitwa kafiramberi nevamwe muhurumende vasingafari nenziyo dzaanoimba nezvaanotaura kuti nyika ive neutongo hwejekerere. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata Mapfumo.
Inini unoziva Blessing handisi kuenda, unoziva nenyaya dzangu kuti kusvika kuya kuya handikwanise kusvika kuya, hazviite kuti ndisvike kuya kuya. I'm just like an enemy of the state. Saka hakusvikike. Kuri kuenda mwana wavo nemadzimai vavo vakanga vakugara navo. Ndichabvunzawo kuti brother William vanokwanisawo kuenda here, asi zviri kuitwa nevenyaradzo zvinhu izvi dagoona kuti vanozvifambisa sei zvinotamirira mamwe mapepa death certificate rakabuda saka tangomirira mamwe mapepa kana abuda tinenge tichitaurira vanhu kuti vachasvika kumusha rini vachavigwa rini
asi handi zvinhu here vamapfumo zvinokushungurudzai kuti mashaikirwa nemunin'ina shamwari yepedyo nhengo yebhendi renyu yamakaimba nayo kubva kwekutanga kwenguva yakareba asi musingakwanisi kuvaradzika muzimbabwe inonzi yakasununguka
ndozvinofanirwa kuonekwa nevanhu ka kuti zvinhu zvedu hazvina kunyatsomira munyika medu ngatiregei kunyeperana zvinhu zvakawanda munyika medu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka tarisai muone ukaenda pasi rese yezvino kwawaenda hakuna kwausingasangane nemwana wekuzimbabwe kwese kana ukaenda mexico kana ukaenda kupi unotoona muzimbabwe ukazvibvunza mubvunzo wekuti vanhu ava vari kutizeiko kumusha takanga tiri kuengland manje manje tichiridzana macheso vanhu vakauya kushoo uku ndakavabvunza vanhu vakanga vakawandisa ivavo ndikati mese mese muri kugara munomu vakaseka ndozvinoratidza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira mushe isisu hatisingoti vanhu ngavabve papawa nokuti aha kana tatadza ngatisiyirei vamwe vanozvigona tarisai muone zviri kuitika kuzambia kwakapinda munhu anoziva kuti chii chinonzi mutungamiri wenyika muri kupanzwisisa ndivo vanhu vatiri kutsvaga vakadaro ivavo vanotungamiri vanhu vevanhu ka vanhu vanoseenzera vanhu torega kufoseredza kuti vanhu ngavandide ivo vasingakude aiwa hazvisiri izvo ka
kozvavaivai
vasingakude vaya vaya vanzi ngavapondwi nekuti havandidi hazvisiri izvo hatidi kunzwa zvinhu zvakadaro
ko zvavanotika aiwa inyaya dzezvirango mukanya
zvirango zvei
zvavanoti zvakatemerwa nyika
ndo zvirango here izvozvo zvirango zveudzvinyiriri zvirango iye zvinezvi kunonzi kurifoma chaiko chaiko havadi kurifoma chii chavanorambira kurifoma iye murungu chaiwo chaiwo wamakarwisana naye haana kumbotwita vanhu matwitira muri kuita imimi vanhu ndimi maakutiuraya zvakare ndimi maakutiisa mumajeri vanhu vedu isu vacho vamuri kutaura kuti hanzi takakusunungurai ndokutisunungura kwacho ikoko
muimbi ane mukurumbira pasi rose Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika kuzana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakafa mukutsikirirana kwakaitika mune imwe nhandare yenhabvu muEast Java muIndonesia nemugovera Manheru. Vamwe zana nemakumi masere vakakuvadzwa. Mukuru wemapurisa emuEast Java Nico Afinta audza vatori venhau kuti mapurisa maviri ari pavanhu vakashaya nekukuvara ava vazhinji vavo vachiita zvekutsikwa-tsikwa mukufa uku. Pope Francis vakurudzira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vamise mhirizhonga nekufa kwevanhu zviri kuenderera mberi nekuda kwehondo iri kuitika muUkraine. Mashoko aPope Francis avataura nhasi pamunamato wepasvondo weruzhinji muSt Peter's Square kuVatican yemamwe yakasimba avataura kubva zvapinda Russia muUkraine musi wa24 kukadzi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemukomana wechidiki akakunda vamwe mumakwikwi evane usope kana kuti misti albinism Lodwin Rimire.
Sei makadi zvenge ndinekwawo Lodwin Rimire nemakore 21 ekubereko ndakazvarwa kugunhera kwamutevhe kwaconstituency yaComrade Joseph Chinotimba ndokumusha kwedu ndokandakaitira zveprimary yangu kubva grade 0 kusvika grade 7 Ndapedza ipapo ndakazotransfera ndikaenda kuChinoi. Ndakaenda form 1 to 4 yangu pachikoro chinonzi Nemakonde High School. Chinoi ikoko. Ini ndapedza form 4 ndakazowana scholarship. Nyasha dzamwari ndakawana scholarship High Life and Star Leadership Academy. Ndakaita ungineita A level yangu. Chikoro chinonzi Watershed College kumarondera. Izvo ndiri pa University of Zimbabwe ndokuita pharmacy.
Makazvitambira sei kuti ndimi makakunda makwikwi aya vane usope kana kuti Mr. Albinism?
Chokutanga ndinotenda Mwari nemukana wakandipa wokukwanisa kutungamira vamwe vangu vane albinism uyezve kuita make sure kuti ndaedza nepandinogona napo netimu yandinoshanda nayo kuti tikwanise kuona kuti upenyu hwevanhu vanorama nealbinism upenyu hwevanhu vane albinism tichaita vanorama upenyu hwevanhu vane albinism wasimudzirwa uye tauendesa kumberi kubva pane chimwe chidanho tichienda pane chimwe chidanho uyezve tinoda kudzidzisa vanhu vese zvavo nharaunda mese mese muzvikoro nemuchi kuti vazive kuti chinonzi albinism chii uye kana uchinzi une albinism chii chinenge chichiitika ndezvipi zvinhu zvinosanganikwa nazvo nekuti kubva mumakore ekumasoro kutakaona dambudziko rainyu tikambire kuti vanhu vaisanzwisisa kana munhu achinzi ane albinism vasanyatsonzwisisa kuti chii chinenge chaitika saka ndozvinhu zvatinenge takuda kudi kutarisa kuti tidzidzise vanhu
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti vanhu vane albinism pavanofamba munharaunda pavanofamba kwese vachiita mabasa avo avanoita vasavavari vanhu vanosarudzwa kana kudzikisirwa saka ndochekutanga chatiri kutarisira uyezve tine chiyo futi chekuti tikwanise kukurudzira vanhu vane albinism kuti vasazvidzikisisa pachezvavo nekuti pane pamwe pekuti vanhu ndo vari kukudzikisira ivo bva vazozvidzikisirawo pachezvako kuda kuti tisvike papoindi yekuti vanhu vane albinism vanokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo vega vasingatyi kuti kunani kunzoko vasingatyi kana kuteedzera kuti nyinga ari kuti chii saka ndaakusiya zvandaaifanira kunga ndichiita
sei muchidaro mungapa muenzaniso
bcause vanhu vazhinji nekuda kwemakuriro atakaitwa kwekuda kwenzvimbo dzataikurira zvaita kuti vanhu vazhinji vazviise kwavo vega vane albinism kana kusada kuita zvinhu zvinoitwa nemunhu wese uye zvinhu zvinenge zviri zveparuzhinji nekunyara uyezve nekuda kwekakabatirwa kwavaitwa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tione kuti tadi tagadzirisa saka tichangoramba tichiparidzira shoko kupi nekupi kuti vanhu vanzwisise kuti vanhu vazive uyezve tikurudzire vanhu vane albinism kuti vazviitire mabasa avo emaoko and tinodazve kuti tisvike pachidanho chekuti vanhu vane albinism havachangomiriri kupiwa zvinhu havachangomiriri kupiwa zvinhu kunzi vakwandi chikafu kwanzi vanhu vandicha vanhu vane albinism chikafu
ko zvakaipei kupa vane usope rubatsiro
and hazvinazvo kushata izvi panguva ino kuti vese maorganisation anokwanisa kubatsira ngavabatsire zviri izvi tinozvitenda chose asi tinodawo kusvikazve panguva yekuti tinenge taakukwanisa kuti tiite kuti vanhu vane albinism vawane chouviri vawane mabasa emaoko avanenge vachiita kuitira kuti maorganisation aya pavanenge vasiri kuuya vanowanawo chekubata vanowanawo chekudi chekubata zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi nekuti nyange zvazvo maorganisation aripo asi haazouyi everyday uye pamwe pane mamwe zvavanenge vachida manids avo ekuti iwayo anenge achingoda munhu une kako kabasa kaunenge uchiita uyezve zvinoita kuti nharaunda nevanhu vanzwisise kuti ringuri ruvara chete asi hatina kusiyana zvakanyanya.
Mr. Albinism Zimbabwe Lodwin Rimire anga ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nhasi tine hurukuro na Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International tichitaura navo nezvekupinda kweve makereke mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kutenda Mwari nemukana uno wekugoverana zvomanene maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari maringe neukama huripo pakati pekereke. Nezvematongerwo enyika. Nao tikaverenga mushoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 verse 21-22 and 23. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura chiti zvauya seiko kuti iwe guta rakanga rakatendeka, wave guta ravepfambi, wave guta razara mhirizhonga risisina enzaniso. Muchirungu chiti injustices, wave guta razara nemhondi uye nevanhu vane huori. Rinozopfuura mberi richiti nokuda kwaizvozvo mari yako kana kuti sirivhari yako haisisini simba. Shoko rinoshandiswa rechirungu rinoti your silver has become dross, kana kuti ndarama yako yave nengura.
Saka zvii zvinoratidzwa nevhesi yamaverenga iyi Bishop Magaya?
Zvazvinoratidza pavhesi yataverenga zvinongobuda pachena kuti Mwari havasi kuzoregera nyaya dzezvematongerwo enyika zvichingoranwa nemapoliticians, ivo vasiri kutumira varanda vavo vanova vaprofita vanova vatungamiri vemakereke kuti vataure shoko retsiuro kunyangwe kuvatungamiri venyika. Na munoona kuti zvazvinoita zvikuru sei munyika yeZimbabwe. Vakuru vemakereke pavanotanga kutaura maringe nezvematongerwo enyika, vazhinji vavo vanenge vachitaura vachifuridzira kana kuti vachinyanyisa kurumbidza, vasiri kuburisa pachena zviri kuitwa zvakaipa nematongerwo enyika. Asi raMwari riri kutaura pano kuti panenge panyanya corruption, panenge panyanya hupondi, panenge panyanya kunyangara kwezvinhu, maprofita vanhu vaMwari vanofanirwa kusimuka kana kuti chikonzero chiri kuita kuti iko zvino izvi tisave nemari yakasimba, asi masanctions muZimbabwe chiri kuita kuti tisave nemari yakasimba nyaya yekuti industry yedu yakaondongwa nokuda kwecorruption. Industry yedu yakaondongwa nokuda kwevanhu vasingagoni kuuphold maprinciples eshoko raMwari.
Asi Bishop Magaya, chii chinoita kuti vatungamiri vemakereke kusanganisira nemi semutungamiri wekereke munge musingataure pamusoro pemhosho dzese idzodzi kune vanenge vari mune zvematongerwo enyika?
Ndine zvikonzero zvakati kuti ndichambotaura zvimwe zvacho. Chokutanga, kutya vanonyatsotya, kutya chaiko kupondwa, kutya kuabductwa, kutya kutorerwa zvavakawana nenzira yakanaka. Pane vamwe vanogoranga vakavaka makereke avo panzvimbo isiyo, panzvimbo dzevamwe. Saka vanhu ivavo, for example, nyaya yatiri kutaura ipo pano yokuti pane kereke yakavakwa kuchinungwiza uko, yakavakwa zvino mutsindo, asi yakavakwa panzvimbo yanga isiriyo. Saka ukazonge wakutaura manje unonga ushanyirwa usiku kuti tinokutorera zvatakakupa. Rachechipiri yatinoti muchirungu moral failure, ukaona mutungamiriri aramba mukadzi wake aita divhorce kana mufundisi hako dzotaura mashoko ane simba kune vatungamiriri nokuda kwokuti iye anenge awanikwawo ari munjanja dzimwe chete dzodzo. Vamwewo ndo vasinganzwisisi zvinotaurwa neshoko raMwari maringe nemuna Romans chapter 13. Mukazowana nguva rimwe zuva togona kuzokurukura pamusoro pendima iyoyo inobatwa nevakawanda yekuti hanzwisei pasi pevatungamiriri, asi vasiri kunzwisa kuti pasi pevatungamiriri pari kutaurwa vatungamiriri vacho imhando yakaita sei. Then chikonzero chokupedzisira, pane vamwe vaya vanodya nehurumende vakapuwa mafamu, vakapuwa motikari, saka haukwanisi kuzoruma ruoko rwokukufita.
Asi ka Bishop Magaya, vakawanda vanofungidzira kuti kuenda kuchechi kungo uchitsvaga runyararo rusina zvematongerwo enyika, rusina mhirizhonga, rusina chii, asi ndokwaakunyanya wanikwa zvematongerwo enyika ikoko.
kukereke zvazvinoita kunowanikwa zvose kukereke kunowanikwa kuzorodzwa kwevanhu shoko ramwari rinotaura muna Matthew chapter number 11 verse 28 huyai kwandiri mose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai asi hazvizoitiwo zvekare kuti kukereke ikoko tigare tichisangana tichiita holy communion asi pamukova pekereke tichiri kuona violence inenge ichiitika inotori discordioro saka kukereke kune macompartments ese kunowanikwa kunyaradzwa kunowanikwa kuprofitwa nokutsiura vezvematongerwo enyika pavanenge vaitwa zvakanaka tovarumbidza zvine mwero saka kereke haisi yekungoti vanhu vanovanda mairi ine zvese ndomaka tichizviona mushoko ramwari zvese izvozvo
tinotenda Bishop Anselmo Magaya nehurukuro yedu uye tinodawo kupa kutenda kuchikwara cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, FC Platinum yarova Highlanders pamusha payo uyezve pamberi pechaunga ndokusimbisa ushasha hwayo hwenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwezva chaunga chinofadza panguva iyo veruzhinji vasiri kuya kumitambo neuwandu hwavo kusakubva stadium uko kwatambawo Dynamos nemanika Diamonds nandare inonzi yanga yakazarawo zvekare mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino unoona kuti izvo paita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwasiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 mushure mekunge Chicken Inn yakarova Blauwe City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu FC Platinum yatotora mukombe uyu.
The way yanga ichitamba they were very consistent throughout the season. Saka kuti nomeni mapedza aonekwa achinge achidonha handina feeling iyoyo ndinoona unge come the end of the season vakomana vanoramba vari pamusoro ipapo vachitora mukombe weligi iwoyo.
Dynamos iyo yakunda 1-0 apo yashanyira Manika Diamonds kwamutare yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 50 nematatu asi mumwe wevatsigiri vedhimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
Tinoziva Dynamos ichingotora league every year but haya kutivhiringidza chokwadi ende hazvichanakidzi. Dynamos haichapefoma zvayaiita kuti dene zvazvakwanisa kudzokera zvazvaiita kare hataifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kuenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoint imwe chete neengezi Platinum Stars iyo yave nemapoints 46. Asi Caps United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo apwanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Caps United mapoints 34. Caps United yave nemapoints 6.
Tinotenda Kariati ndini Jonga Kandemiri ndokusemina Gift Dube. Asi ndisati ndaenda ndombokupai misoro yenhau. Nengo yezanu PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji muna chikumi. Ndaoneka kare ndichikusiyai mumaoko aGibbs Dube, tosangana zvakare mangwana.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuMfumfu 2022 ngikhipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazethi belikade waphuma indlisi teacher abantu balincedisa ukuthi basithindle.
UMnumzana Sibeth Msengezi ophanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokeli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubala ke indlovu leyo eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubala ke indlovu leyo kunapho ahlangana ahlangane nomndeni yathi yamuhamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right at the left. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Inasiyamazi.
Amabandla aphikisa asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Sibeth Msengezi ofisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izolokusihlwa eHarare ngabaqetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele wenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likaMsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kaMsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe beqeda ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazethi belikade waphuma indlisi teacher abantu balincedisa ukuthi bathuthile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, izini nomuntu okanye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu lelo libusa iZANU-PF ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSibeth Msengezi.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathesho ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi izwiwe ikhele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe izwiwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kushonisa isifazi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But ngikhetha ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba into iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Sibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi abakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene ubebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi ingwenya. Usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombe uthi kulusizi ukuba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Njalo ukuthi inhlanzi yedwa engene ku-island yasekubuya indlovu yalisekenada amanzi yena eku-island. So wathi yabona indlovu, enye indlovu yase yamulanda lapho ekade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo, asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo. Kulapho ahlangane nengwenya, wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Bazobuya abanye kade bethiya inhlanzi. Yibo abamulamulayo bazoyenza amathe ukuthi yimiyekele bayamdonsela phansi ngeni basefoni abantu betaxi abamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo dami ngiya ku-operation ngaquma inyawo yangena December 25.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngokunyawo olulodwa?
Left side unawo lesandla unabantwana abathathu ibethi abathathu abangu-two then omunye wakhona ubalekela osithi wakhona wabhubha kahlekho so kwehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangu-two nasapota kodwa ayebehlekezi emfikazikhazini semnane.
Singathi ke manje useyaphila njani kwina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha ngizileleka okakhethi usezileni nomama umama nkene sekhulile so kakhethi ngiyuke umuntu obekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama nomntwana wakhe sakhethi vele seyinzima ngisakwazi ukuthi ngabe siyedile kuyolanti kodwa hayi ngizima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi wethi vele uncedo olufaneleyo ethi ucelayo ngimnengi kenye yoba ama-cofis ankhona esibhedlele esibhedlela imithi yabe njengoba kuthe ngingavele akuningi ukuthi singakhanya ukuthi labo abantu bedirektiyedida sibe
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
Le emsebenzini w7 25 4 7 0 6.
Yiphinde njalo
w7 25 4 7 0 6.
Umnumzana Christopher Mkombe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMatabeleland North. Bakhala ngodlakelwa lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthozela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Ugawule usungula lingxoxo.
Onikita Mangena kati bayanga bayangaphi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko sinayesikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi nenye into zayenzakalayo ezimbi. Konke okupha kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempiko nale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sanela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kula kweZimbabwe akulakuthula.
Ndlovu
hayi ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawule kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa bengu-vice president kusenzakalo zakhe uyakhohlwa njalo ukuthi lesikhathi sekugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-runoff nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu bababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinuke namakhwapha njengabantu bemathebeleni ispecially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni ndabana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not to
baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa ngumgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye wayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kakokubi ukuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathesi sithini kathesi uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kubi akunikwe yena upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwaMnangagwa okwenzakaleyo kubi sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenzwa ngumgabe yokubulala lokugangada abantu wayezaresign uMnangagwa but akazaresign wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo inosinkala bethi babaparada besuka lapha beganyulwa bequnywa izintambo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa nguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusubisanga kuhle sizokhuluma ngento ezinhle njengoMnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungaba abanye abafaya i-erozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
naso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisa sihambeni asivumeni khonapha lapha esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke i-independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni asakhangele ngawo ezama ukuthuthukisa uzulu emasebeleleni enjengezama ukuthi i-water project yena ixalisa ngani i-water project konke okwakwizinto asikukhangele ndabo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kathesi embusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from khathesi siya phambili kodwa sinagepha mangoba sikuthi ubani wayete bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi khathesi kubusa uMnangagwa asikhatheni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe khathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu Sangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu
125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLeyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abeJohns France Press babika uba abantu abafika amathumi amane babulele izulu lesikhukhula uYarken Ian. Sikesizwe ezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyala Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube, lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhonana besithi uMasuku induna ematopo kayizange ibukiswe kazange kwenziwe usiko, so kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye kunjalo sibili kutho ukuthi okokuqala ngingathi mina induna yamasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi, kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutho ukuthi isizwe sakhe uMasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayibuyisakayisetshenziswanga, isizwe sonke sisengozini yakho khonokho. Kube sokusithi laye umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala, akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko, kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe, kwenze ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga, uyise engabuyiswanga, isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke yindaba engazange ibukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakuMasuku, yena ngokwakhe akuvume khonokho, atsho ukuthi angisoke ngingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabuyafuna ngabe kafuni, izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke manje
isizwe sakhe selisikhonona.
Ye, so pho kumele benzeni khonapha ke abakuMasuku?
Hayi, bona abakuMasuku kufanele ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kula badala ezintabeni, bona abakuMasuku abaye badaleni babuze baxolise, kwenziwe izinto zonke ngendlela, babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, ishilo, ikhozi, nentaba emnyama efictory kunyela kumanyango kunyelo nebani layatshelwe khona le egokhwe, ukwenze ukuthi isizwe sixoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafitshane ngonobo babangwe.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna, ngoba usemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko ikuyaphephisa ukuthi ke singakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko.
Yikho
engadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyala Ngwenya okhona ngale-ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela
la kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Athundeni umtshumayeli chapter 12 verse ka 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha, kumbe ikubhema, kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akula msebenzi elizweni lakithi, imsebenzi yabe imlutshwane. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okundakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Lobo umuntu esesikolo, lobo umuntu esebenza kumbe ngikhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhana ngani, kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo, kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezi ndaba eziningi okucina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kula abantu, kumbe kusezakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benza amacala amaningi. Umuntu acine sesejele sesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, uselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho konke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhaya sihlala emakhokhoba, kumbe ngikhaya sihlala eBenside, kumbe ngikhaya sihlala ekhaya, kumbe ngikhaya sihlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala, wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu, usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena, Mahubo 119, uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya sinomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wes kwezemidlalo uJoseph Njanje usedulela okwenzakale namhla eZimbabwe lakwele Britane.
Nansi impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Imanyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos emdlalweni obusenkundleni eSakuba. Kuthi iqembu le-Cape United litshaye le-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni ophuselwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club eMvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UChidema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhola and sisadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChidema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChidema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think you siya kwansi ukuthi sibagrume bebe khona.
UChidema usebenza ndawonye lo Bruce Chuma kanye lo Gift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChidema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizifa elikhuluma ilanguage yebhola. Senza ukuthi nxa ekhulume ebe understand ukuthi lento ekhuluma le into engayo lami ngandlala sasikhuluma soendi ku-easy ukurelating i-message very fast kuma-players.
UChidema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChidema udlalele iqembu leMonumthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathatha umhlalaphansi uChidema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athele Border Strikers kanye leTown United. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuhlelo lwalomhlanje uthi sikhangele bese lazo umnumzana Saibeth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya useqhunywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje Oliver Lesa umthembo Sithemba uGives Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Lilakho njalo usithumezela kunombolo yethu iWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona lakuFacebook VOA Ndebele, lakuInstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.